Nengo izi zinotibatenda ibiti veku Harare East, vawilas mazimure veku Kambuzuma, vasetomendi chikunya veku Mbizo, vakutuwa kapulu veku Ngulumani, vasichelisile Mashangu na avare Gaitsunga veku Mutasa South. Vatana tuava vainge vazimwa Mudare na va Benjamin Rukanda, vaizviti munyori webatore PDP. Asidari rakati varukanda, vainge vasina mvumo yekudzinga vatana tuava basa. Asi kunyange hazvo paive nemutongo uyu, Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti nzvimbo idzi dzaifanira kuitwa by-elections musi wa 26 kurume sezvakataurwa nemutungamiri wenyika. Mumwe wevatanhatu ava vawilas madzimure vanoti maconstituents avo ange asingafaniri kugara ataurwa nezvavo nekuti ane vanhu kare.
Zvigaro izvozvo zvanga zvisiri zvanga zvine vamiririri vazvo, zvanga zvisiri vakani pachirungu. Saka vari kuti vakakanganisa ipapo, uye oja yakaitwa kare na ichidzenga kuparamendi yakatomira yakadaro yakatokwana. Hapana kana appeal inokanganisa kuti tinge tiri muparamendi. Nokudaro hakuna by election inoitwa mumaconstituency atanga tinawo ari matanhatu.
Hatina kukwanisa kubata vezek kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vanhu vari kupinda muby elections aya vanofanira kunyoresa kuzek mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.